Kongresi MDCT yekutsvaga achatora chigaro chakasiiwa navatsvangirai avo vakashaya muna kukadzi 2018 yatanga mangwana nedzimwe nhengo dzebato iri dzinobva mudunhu reBulawayo dzichidya magaka neminzwa yavo dzichiti dzanga dzichirambidzwa kuvhota zvaita kuti dzitange kuimba. Mumwe wevanhu ava vaNY Mulotywa vanoti vanga vachinzi mazita avo hamo mugwaro revavhoti kunyange hazvo vachiti vave nenguva yakareba vari mubato iri.
Zvaitika pana kwatizvikuna atizite atizite kana tota mazita tota kuvhota tauya pana pa kuzovhotera mama wedu tota kudzokera nevhoti yedu kuBulawayo.
Mushure mechinguvana pachinetsanwa nevanga vachitungamira kuvhotesa vanhu ava vazobvumidzwa kuti vavhote zvazoita kuti pave nerunyararo. Mumwe wauya kuzovhota achibva mudunhu reMasvingo vaPeter Chigaba vati kongresi iyi iri kuvapa mukana wekusarudza mutungamiriri wavo achatora matomo avatsvangirai oenderera mberi nekurwira utongi hwejekerere.
Pano zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitikwa ndezvokuti pasarudzwe leader weMDCT inova political party iri registered, inova political party yakasiiwa navaMorgan Richard Tsvangirai zuva ravakatisiya vachienda kuna Musikavanhu. Tauya pano vana veZimbabwe vese kubva kumativi mana enyika vauya pano paHICC kuti vazosarudza vazotora chigaro, pasarudzwa munhu anotora chigaro chaiva chava Richard Morgan Tsvangirai.
Munyori mubato iri vaDouglas Ngonzora avo vari kukukwidzawo vati chavanoda ndechekuti vapedzise rwendo rwakatangwa navatsvangirai.
Tiri kutarisira kuti nyaya yedu inofamba zvakanaka, tiri kutarisira kuti vanhu vedu vachavhota vachivhotera munhu wavanoda, asi kana tichinge tapedza mutambo wedu wanhasi tiri kuita nyaya yekuda kubatanidza musangano wedu. Tiri kuda kuita nyaya yekuvaka musangano wedu kuti musangano wedu uve musangano wakasimba, togadzirira sarudzo dzichauya. Asi pane zvizhinji zvatoda kuitira vana veZimbabwe, tichazenge tichitaura nezvazvo.
Muzvare Tokozani Kupe avo vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri uye zvakare vari mumwe vari kudawo kutsiva vatsvangirai pakongresi iyi vati mushure mekongresi iyi vari kutarisira kuti vashande zvakasimba kubatanidza vanhu mubato ravo.
Tiri kutarisira kuti kongresi ifambe zvakanaka, kana tapedza titange kushandira mhuri yeZimbabwe, nekuti tiri kuda kuti vanhu veZimbabwe vawane bundutso. Zvatiri kuda ndezvokuti nyika, tiri kuti nyika ipore, nyika iwane runyararo, titange kushanda kuita kuti vanhu vewane mabasa, vewane chikafu, tiwane zvipatara, zvikoro, tiwane zvinhu zvese zvinodiwa nevanhu. Vanhu vanoda bundutso, ndizvo zvatoda kutarisira kuti tiite kana tapedza ikisa kumakongresi.
Kunze kwamuzvare Kupe navamwonzora, vamwe vari kukwidza pakongresi yechimbi-chimbi iyi kuti vatsive vatsvangirai ndiva Elias Mudzuri avo vakambodomwa navatsvangirai kwevemutevedzeri wavo pamwe nevaive mutevedzeri wasachigaro weMDC munguva yavatsvangirai vaMorgan Komichi. VaMudzuri vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachakunda, asi vachiti vange vachitarisira kuti vakuru vebato dai vagadzirisa nyaya yemari dzebato dziri kunzi nevakafanobata chigaro chemubati wehomwe Chief Ndlovu hadzina kufambiswa zvakanaka navamwonzora. Mari iyi yakabva kuhomwe yehurumende inopiwa bato rinenge rawana mavhoti akati wandei. VaMwonzora vari kuramba kuti vakaba mari vachiti vari kukwidzana navo vari kuda kuvasungisa kuti vasavhoterwe. Bato iri rinonzi rasara risina kana mari yekushandisa pakongresi iyi zvapa kuti rikwerete mabhazi ezupco rozobhadhara kongresi yapera. Zvichabuda pasarudzo dziri kuitwa idzi zvakatarisirwa kuziviswa usiku hwanhasi pachapedza kuverengwa kwemavhoti. Kongresi iyi yaitwa zvitevera mutongo wedare repamusorosoro resupreme court uyo wakati mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vatungamire bato reMDCT, asi vaChamisa vakati sebato vakatoita kongresi yavo kugweru gore rapera, saka nokudaro havana chekuita nezviri kuitwa namuzvare Kupe nevamwe vavo. Mibvunzo yatatumira mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Zvichakadai sachigaro wesangano reZimbabwe Diaspora Forum muSouth Africa vaSox Chikowero avo vakashanda zvikuru navatsvangirai muMDC vasungwa pakongresi yeMDCT iyi vakaendeswa kukamba yeHarare Central. Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi, vamwe vari kuziva nezviri kuitika muchipurisa, vati vachikowero vasungwa nenyaya nechekuita nokupfurwa kwakaitwa nhengo yebato reZANU PF kumbare muna 2007 vaAli Khan Manjengwa. Pataenda pamhepo, tanga tisataziva kuti vachikowero avo vanga vave nemakore akawanda vasati vadzoka munyika vari muupoteri vapomerwa mhosva ipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.